kutangwa vanhu vebudzi vanosanganisira vamwanotevedzera chitendero cheislam vamwanotevedzera chitendero chechristianity nevamwe vanotevedzera zvimwe zvitendero zvakadii zvakasiyana siyana.
Saka zvakazouya sei kuti imo muhamazi chete mudunhu iroro ndiwo mangoti nanga nehondo kudai?
Vanga vari musha wevanhu vanotevedzera chitendero zvakasiyana siyana. So from that time pakabva patanga kurwisana, then ava vari kuzvidana kuti pari zvino maisraelites ndivo vakabva vakatanga kutora pashoma nepashoma minda nemapossessions avo vanga vachigara imomo. Kusvikira nhasi uno motoona kuti iyo Israeri yatora pakati kurei panga pasiri pavo.
Zvochiitwa sei kuti nyaya iyi igadziriswe hondo iyi ipere?
I think munoona sematauriro anoita vari kuUN vakuru kuUN pane vanoitwa ivo Francesca Albanese anova anoshandira kuUN. Pekutanga apo I think about 3 years ago vakataura kuti zviri kuitika muIsrael Palestine iko zvino yava yatinoti apartheid zvakafanana necolonization yakaitika munyika medu muZimbabwe ikasvikira pakuti pakaita chimurenga. Saka vanotaura ivo kuti apartheid iyi ipere, one of the best solutions ndeyekuti pave ne a two-state solution zvichienderana nezvakabvumirana pamwe chete kuti imini penyu pakutangira apa pachiperera apa pavo panotangira apa pachiperera apa.